Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, Gumiguru 21, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rubatsiro rwekutanga rwechikafu mishonga nemvura runopinda muGaza Strip. Russia inoparura chirongwa chekuti vanhu vemuZimbabwe vadzidze mutauro weRussian senzira yekusimbaradza ukama hwevanhu veRussia nevana veZimbabwe. Musangano wechimakumi manomwe nenomwe weAfrican Commission on Human and People's Rights unotanga muArusha kuTanzania. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Motokari hombe dzinosvika makumi maviri dzesangano reEgyptian Red Crescent dzakatakura rubatsiro runosanganisira chikafu, mishonga nemvura dzatanga kupinda mudunhu reGaza Strip nhasi dzichishandisa muganho weRafah Crossing uyo uri pasi peEgypt. Motokari idzi ndidzo dzekutanga kubvumidzwa kupinza rubatsiro muGaza kubva Hamas zvayakarwisa Israel yakavarairwa musi wa 7 Gumiguru, izvo zvakaurayisa vanhu chiuru nemazana mana zvakaita kuti Israel ibhombe nekuvharira Gaza. Vanhu vanodarika zviuru zvina vemuPalestine vaurayiwa mukurwisana uku. Gaza yakagadzirirawo kupinda kwemauto eIsrael epasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezvechibvumirano chekuti rubatsiro rubvumidzwe kupinda muGaza Strip kwenguva pfupi, asi gadziriro yacho yakanonoka apo United Nations yaishanda neEgypt, Israel neAmerica mukujekesa mashandisiro nenguva yechibvumirano ichi. Izvi zviri kuuyawo munguva iyo Hamas yakaregerera zvizvarwa zviviri zveAmerica zvave muutapwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzerubatsiro uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church, kuti tinzwewo maonero avo pamatano aya.
Tinoda kuti titende mari kuti mukana iwoyo wavhurika. Chekutanga, tinoda kuti vateereri vedu vanzwisise kuti kana tichipi humanitarian aid tinorevei. Tinoreva kuti munhu anofanira kubatsirwa nekuti munhu, zvisinei nezvaanodaira, zvisinei nepolitics dzake, zvisinei nechinamato chake, zvisinei kuti murume mukadzi, kungoti munhu ndo human being. Ndo panobva wedzere kuti humanitarian. Saka tinofara nepamusana pekuti rubatsiro runoenda rusina judgment yekuti iwewe hatikupi, iwewe tinokupa, kana kuti tinotaridza kuti iwewe uri kubhuhwa nekuti unoita zvakati kana kuti unodayira zvakati.
Tingatarisira here kuti panokwanisa kuwanikwa mumwe mukana wekuti motokari dzese mazana maviri dzakamirira kupinda nerubatsiro dzingaonekwa dzichipinda dzose?
Ndiri kufunga kuti zvinogona kuitika chisingade vanhu vanounza rubatsiro urwu runenge ruchinzi humanitarian. Havadi kuti vanhu vematongerwo enyika vapindire munyaya dzechikafu ichi. Havadi kuti vanhu idha veHamasi kana kuti vapi kana kuti iyo veIsraeri vatisi tinodistributa chikafu ichi. Zvikadaro ndo zvinonyanya kukonzera kuti rubatsiro rwusasvike. Asi chechipiri, pane inonzi vanhu ivava vanofanira kunge vari safe, hapafaniri kubhombwa, hapafaniri kurwiswa. Saka ndo chimwe chiripo chekuti mapato aya ari maviri tinodaira kuti anoremekedza chitenderano ichi chekuti passage iyoyoyo itangira pabhodha apo pakamira mamwe marori kudzamara kuenda kunosvika ma7 points anopihwa vanhu pashaye disturbance.
Takaonawo iwe veHamas vachiburitsa muutapwa zvizvarwa zveAmerica zviviri nezuro. Zvino zvingatarisirwa here kuti zvingaenderera mberi tichinzwa kuti vane vanhu vangasvika kumazana maviri vari muutapwa hwavo?
Izvozvo ndo zvinofanira kuitwa because in the first place vanhu ivavo havaifanira kutapwa. Nepamusana pekuti hazvitenderwe nemurawo wepasi rose kuti munosenzesa vanhu chekutanga sezvidziviriro inonzi human shield. Saka kutora vanhu muchivaita human shield hadzisi tsika dzekurwisana muhondo dzinogamuchirwa. Masoja anofanira kurwisana pachavo, vachiurayana pachavo, vasingaende kunopedzera shungu kana kubatisa kana kuishandisa vanhu vasiri masoja.
Nyanzvi munyaya dzekugoverwa kwerubatsiro uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vari parunare kwamurehwa neStudio 7. Russia yakaparura chirongwa chekuti vanhu vemuZimbabwe vadzidze mutauro weRussian senzira yekusimbaradza ukama hwevanhu veRussia nevanhu vemuZimbabwe. Chirongwa cheRussian Language Open Education Center chakaparurwa zviri pamutemo musi wa16 Gumiguru. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakatanga mwedzi uno uye chiri kuitirwa pachikoro chepamusoro-soro cheUniversity of Zimbabwe, UZ. Mukuru wezvedzidzo paUZ vamunyaradzi Madambi vanoti kudzidzwa kweRussian pachikoro chavo kunoenderana nedonzo rehurumende rekukurudzira vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzosima mabhizimusi avo muZimbabwe.
Kudzidza mitauro yakawanda chinhu chakakosha, because mutauro ndo inoita kuti munhuwanani, mutauro ndo inoita kuti mudyidzane. For example, iyo zvino tiri kuti Zimbabwe is open for business, but hatigagoni kuti tavhura masuo enyika kuti tiite business pasina language. Kana tichitaura namaRussian tichiwanana, tunoita business zvakanaka. Tikataura namaChinese tichiwanana, toita business zvakanaka.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko kumuzinda weRussia muZimbabwe vaIgor Kuropiatnik vanoti uvepo hwechikamu chinodzidzisa rurimi rwenyika yavo muZimbabwe kunoratidza kusimba kweukama pakati penyika mbiri idzi.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia.
Munozviziva kuti tava nemakore akawanda tichiwanisa vadzidzi vemuZimbabwe mikana yekuenda kuzvikoro zveRussia vachinodzidzako. Iko zvino tavarerutsira kuti pavanozoenda kuRussia vanenge vave kuziva mutauro weko. Uchapupu wekuti nyika yedu yakazvipira kuramba ichishanda nenyika yeZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela kumbo vanoti kudzidzwa kweRussian muZimbabwe kunoratidza kuti Russia yave kuda kudzika midzi yayo munyika kuitira kuti imore upfumi hweZimbabwe.
Ndopachabikwa Russian imperialism ichibva kuUZ ichitende ichikaskeda ichienda kwese kumaruwa uko. Ndo approach inoshandiswa neChina iyoyo.
Mudzidzisi munyaya dzekudyidzana kwenyika pasi rose pabindura University of Science Education Dr. Ronald Chipaike vanoti havaoni ruzhinji rweZimbabwe ruchibatsirika nekuvhurwa kwemuzinda wekudzidza Russian paUniversity of Zimbabwe.
Inobetsera vashoma vanenge vachida kuenda kunodzidza kuRussia kuti vakwanise kuenda ikoko vaine kunzwisiswa kwechimutauro wekuRussia. Then vari kuita zvemabhizimusi muZimbabwe vanodawo vashandi muno muZimbabwe vanonzwisisa mutauro wekuRussia. Asi ndinofunga kuti ukama ihwohwo hunge huchibatsira munhu wese. Ivo vekuRussia vanofanira kudzidza ushona nendevele nemimwe mitauro yemuZimbabwe kuitira kuti pave nekutaurirana kwakanaka.
Asi mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichapunduka kubudikidza nedanho ratorwa iri.
Asi naivo vekuRussiawo kana vachizovhakachawo kunoku vari matourist, hazvichaita nyore kuti matourist companies mahotera vange vachitaura navo, nekuti business racho nderekunzwisisana. Ini ndinoti inini nyika dzese mbiri, Zimbabwe neRussia, hadzichanyatsokohwa pakuru panyaya yebusiness netourism kana takutaura ndimi tichinzwisisana.
Chirongwa ichi chakaparurwa chichikokerwa nechikoro chepamusoro-soro chekuRussia cheRussian Biotechnological University chakamirira bazi rezvedzidzo munyika iyi. Russia iri kusima mari mumabhizinesi akasiyana-siyana muZimbabwe ayo anosanganisira zvicherwa nezvimwe. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemabhizinesi dzinoti nguva zhinji zvinoita Russia munyika dzakasiyana-siyana hazviwanzojekeswa kuitira kuti veruzhinji vanyatsoziva zvinenge zvichiitika munyika mavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Musangano wechima kumima nomwe nenomwe kana kuti 77th session weAfrican Commission on Human and People's Rights wakatanga nezuro muArusha kuTanzania. Masangano anorwira kodzero dzevanhu achisangana kuti azeye nekuongorora mamiriro enyadzi kodzero dzevanhu muAfrica. Pamusangano uyu nyaya yeZimbabwe inonzi yakasimudzwawo. Mutungamiri weInternational Federation for Human Rights, amai Alice Mogwe, vanonzi vakakurudzira kuti vanorwira kodzero dzevanhu vapewo nzeve kunyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe, vachikurudzirawo sangano reAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritore matanho akasimba uye kumira nevana veZimbabwe mukutsvaga nzira dzinogadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Musangano uyu unotarisirwa kupera musi wa9 Mbudzi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe NGO Forum neZimbabwe Lawyers for Human Rights ndemamwe ari kupinda musangano uyu akabva kuZimbabwe. Hurumende inonzi ine vamiriri vebazi rezvemitemo vanopindawo misangano yakadai. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe kuti ndiani vari kumirira hurumende kumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere.
Mamirira anoita musangano uyu ndeyekutiwo commission isati yatanga basa rayo, session yega yega inotangirwa neinonzi iyo NGO Forum, iyo inokokorodza masangano akazvimiririra ega kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemuAfrica vanoita basa rekodzero dzevanhu, vachidzeya nekuongorora nhau dzimwe dzingadai dzichikodzera kuzomira pamberi pekomishen, iya yatinoti muchirungu advocacy, kuti ndeapi maissues emahuman rights anofanirwa kuti ange achinanganidzwa. Zvino mukunanganidza ikoko ndoo pabuda nyaya yeZimbabwe.
Imiwo semasangano ari kumirira kodzero dzevanhu kumusangano ikoko, zvii zvamakaendawo nazvo zvamuchanopira kumusanganoni?
Sekuziva kwenyu kuZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe. Takapedza kuita maelections ayo akasiya vamwe vaine kugunununa. Tine mutemo uya unonzi unozikanwa vamwe vachingoti the patriotic law. Tine mutemo wePVO bill uyo wakanzi navamunangagwa vari kuda kuti vange vachiudzosa kuparliament. Uye tinewo vasungwa vakaita sana Job Sikala avo vari kuramba vachingotambura vari mumuzvitorongo. Saka nhau dzese idzi dzakavapo pagungano rekunyatsoongorora kuti tingazvifambise sei. Ndoo pakazosumukawo masangano akawanda akasiyana-siyana vanosanganisirawo veFIDH inonzi International Federation for Human Rights, iyo inosanganisa masangano anopfuura e180 akatekeshera nepasi rose. Mukuru wesangano irori vanonzi ivo mai Alice Mogwe ndoo pavakaturawo mashoko avo esolidarity nemhuri yeZimbabwe, asi vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irashe mitemo yose iyo inoita kuti kodzero dzirambe dzichityorwa.
Zvino buda kumisangano iyoyi munoona zvichizotambirwa here nehurumende kuti inge ichigadzirisa matambudziko ari kusimudzwa iwayo?
Tiri kuda kufambisa mberi chirongwa chekuti icho matambudziko evana vemuAfrica anofanira kuti anga achigadzirwa nevana vemuAfrica. Saka African Commission pamwe chete nehurumende dzemuAfrica dzikatadza kugadzirisa matambudziko akaita seiwayaya, zvinoreva here kuti isu sevana vemuAfrica hatikwanise kuzvibatsira pasina hondo? Saka zvirongwa zvakaita seAfrican Commission chirongwa chinotikurudzira kuti tinge tichigadzirisa nyaya dzedu nenzira dzisina bongozozo kana mhirizhonga, yatinoti peaceful dialogue. Nekuti kana nzira idzodzi dzisina bongozozo kana mhirizhonga dzikafoira, ramangwana racho rinotyisa.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere vari parunhare muArusha kuTanzania neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Primrose Ruocha, avo vakawanikwa ivo vachidirwa acid nemurume wavaigara naye muSouth Africa. Mushure mezvo vakazobatsirwa namuzvare Comfort Dondo, vanoshanda ivo nemadzimai imo muno muAmerica nepasi rose kuti vauye kuguta reMinneapolis uko vari kurapiswa sezvo vakatsva zvakaipisisa kumeso. Tinokuchingamidza ine mufaro muzvare Primrose Ruocha, mungatitsananguro kuti pari zvino zvakamira sei pakurapwa kwamuri kuitwa?
Ini kubva zvandakauya kubva kunyika yekuSouth Africa ndakachibatsirwa rutatu mukati menyika ino yeAmerica yandigere ndichiita masejaresi angu andakaurira. Sejari yandakaitwa iri zvino yanga iri yemusi wa28 September, iri yekuiswa maeyelids. Saka ndakaiswa kudziso rekwaraiti ndorakagadzirwa maeyelids izvezvi. Saka ndinongoda kutenda nekuti zvinhu zvacho zviri kufamba hazvo zvakanaka, sinzi zvinhu zvinenge zvichiita hazvisekunge zvinononoka. Asi aiwa, ndiri kuona kuti chenji iripo.
Pari zvino mungati munoti kune vamwewo madzimai vanotarisana nekushungurudzika nekuti vamwe vanogona kunge vasiri kuziya nyaya yenyu kuti zvakafamba sei kuti muzosvika pamasvikapa?
Inini kune madzimai ose ari kushungurudzwa mukati nedzimba, ndinogara ndichitaura kuti ukaona kuti mumba maugere hauna mufaro kana kuti uri kushungurudzwa zvakanyanya, zviri nani kuti usiye, nekuti iwe hauziriwe wekutanga wakasiya imba. Pane kuti usvike pandiri pari zvino nhasi pandiri pano, dai yakwanga kusiri kuti kubatsirwa, dai ndiripi pari zvino? Hama dzangu, madzimai, upenyu hwakakosha. Chengetedza upenyu hwako, buda mukati memba iyoyo, buda worarama upenyu hwako. Ndozvandinokurudzira.
Tinoona kuti pane zvimwe zvidzidzo zvamuri kuita pari zvino, zvidzidzo zvipi izvi?
Zvidzidzo zvandiri kuita izvozvi semunhu ane low vision, kuona chaiko kwakundinetsa nenhau yeasidi yakapinda mumaziso. Ndiri kudzidza, takatanga kudzidza kubika chaiko, ndoka takatanga kudzidziswa nekudzidziswa kufamba, kunavigeta nzvimbo kuti uzive kuti kana uchida kufamba, kana uchida kuita basa, uchida kuzoshanda, zvinhu zvinokurerukira pakufamba. Kwozoita chidzidzo zvimwe zvandiri kuita ndezvemakombyuta. Ndo zvimwe zvezvidzidzo zvezvandiri kuita pari zvino.
Pari zvino vana vari sei, uyezve muri kufunga kuti moita sei mune ramangwana vangani?
Ini ndine vana vairi, vakomana vese. Vana vangu vari kunyika yeZimbabwe kuchizvariwe, ndokwavari kuenda kuchikoro vari. Asi mukati mepfungwa dzangu ndiri kungoti nerimwe zuva pamwe zvichangoitawo vakasvikawo mukati menyika ino vachizouya kwandiri.
Tinoona kuti mune mumwe mwana wenyu anoita zvekutamba nhabvu, imbotitaurai nezvake.
Mwana wangu mukomana mukuru Kautoni anotamba bhora, akatorwa achibva kupuraimari. Akaonekwa kuti anotamba bhora kupuraimari, ndobva akatorwa akaendera kunogara kuHeathcliff. Saka kuHeathcliff ikoko ndokuna kochi wake vanomukocha bhora. Saka pari zvino anenge achingotrena bhora, akamirirawo kuti azonhongwewo nemamwe maclubs.
Muchitipa mazwi ekuvharisa chirongwa kuti vanenge vachida kunzwa nezvenyaya yenyu vanokubata ipapi?
Kune vanenge vachida kunzwa nezvenyaya yangu, ndine peji randakavhura rinonzi Primrose Ruocha peji. do page rinotibata vanhu vanofollowa ipapo uye vachaona zvandanga ndiri pakutanga nezvandavewo izvozvi shanduko yaveipo chaizvo. Ndinongoda kutenda vanhu vese vakandibatsira kuti ndive pari zvino nhasi. Ndisingakanganwi kutenda Comfort Dondo anova ndiye akandisimudzawo mukati menyika iyoyo ndisina chinangwa, nekuti handina kumbogara ndakarota zuva rimwe ndiri kuAmerica, asi nhasi ndiriko through Comfort Dondo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tichienderera mberi tichiita hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire. Asi nhasi tichitarisa nyaya yakaitika kubulawayo yemukomana akaponda musikana wake, asi vabereki vemusikana vakatitanga varoora iyo iri kutsviriridza. Vakawanda vanoti havana ruzivo netsika yakadai. Ngatinzwei kubva kuna mambo Nembire.
Nyaya muri kutaurai yakaitika kubulawayo hungu ndakainzwa, ndanga ndichitotaurawo nezvayo. Chinongobikana apa kuwirirana kuri pakati pavanyakuroora nevanyakuroorerwi vowirirana. Muonero wangu nekudzamisa pfungwa kwangu ndekwekuti takavhiringidzwa munguva yekolonial era, nekuti ezvinoizvi mambo anonzi haatonge nyaya dzengozi. Munhu kana auraya mudzimai, mudzimai wafa, criminally anoenda kumatare ochadya. Customary munhu anofanira kuripa kuti ngozi irege kuramba yakabata musha iwoyo. Kana zvinhu zvaitika sekudaro munhu aita wokuurayiwa haapinde mumba. Nedzimwe nguva kana atakurwa achienda kuimba yerunyararo yatoti mochari nemapurisa aakudzoka. Zviri kuna mambo nepika yake kuti vafane vakachera guva, nekuti toda kudziva mweya unenge waita kuti ukodzeredze. Unogona kunge uri wekumusha kwavo kana uri wekumusha kwemurume. Kazhinji tinenge tichingoti ouya obva arigwa.
Tinoona munhu achisungwa achienda kumatara achitongerwa kugara mujeri kwemakore. Sei iye munhu atongwa kudaro pachizonzi pabhadharo zvakare pfuma dzakaita saidzo dziri kutaurwa nevanhu idzi anozoripiswa?
Isinenge tichikurudzira kuti hungu Roman Dutch law gaichishanda munhu woenda wosungwa. Asi zvinonzi kugona ngozi kuiripa, mhuri yasara inoenda kwamambo yoona kuti ropa radeurwa mudunhumu rogadziriswa sei kuti nyika irambe yakachena. Ndongokupai muenzaniso wekuti kana munhu akasvaka zvakadai, munhu anhongwe sedombo akazvarwa mai vake vakabata pamiri. Naizvozvo zviri mutsika dzedunhu iroro nababa nyakubereka nemhuri yedzidza iyoyo, vamwe vaakusvika pokuti hativige kusvika watipa zvese zvatinoda, hombe gumi zvii zvakadaro. Asina handikurudzire zvinhu zvakadaro ajonda vakandemiri, nekuti tinenge tichiti wafa wanaka, wafa wanaka. Munhu ngaaiswe kuimba yerunyararo kana kuti ngaanyigwe totanga kutaurirana. Motaurirana nokuti hatisi kuda kukanganisa rwendo rwomufi kuti aende kunyika dzimu takamuisa mumba iye achinzi haasokwanisa kuigwa. Kwaakaputika nokuti hachisiri mupenyu mozomuita sei? Yaa mhosva zvakare, aamakuna kuna. Kurudziro yangu inii ndeyekuti kana zvinhu zvadai izvi, mutemo wecustomary law tsika dzedu dzatotonga nadzo kubva mugore ra1890 kusvika pari zvino dzinofanira kunge dzichienda mberi tichiziva tsika dzedu dzakadzongonyedzwa dzogodzongonyedzwa.
Tiri kuona Changamire Nembire kuti vanhu vamwe vanenge varasikirwa nehama yavo vanenge vaakutoshandisa mukana iwoyu wekuita unyire. Munoti
hazvisi patsika izvozvo. Tsika dzedu tiri kutaura kuti munhu kana aifane mafiro iwoyo haana kufane kururama. Hungu ropa rabeurwa, angave apondwa kana kuti azvisungirira, asi ropa rinosukwa. Dambudziko nderekuti vanhu vaakumhanyira chizvino zvino vajonga kandemiri panze pokuti vaende kumadzimambo vagadzirise nyaya iyi. Nyaya iyi inogadzirwa kumadzimambo nokuti nyaya yetsika inyaya inotongwa nemitemo yedu yechivanhu yandambotaura iri pasi customer law ndoko court ndopatotonga nyaya idzodzo.
Ko vai vanoti tuda kuripwa nemwana sikana
izvozvo zvaitika nguva yakare. Handisikuda kupa minza nesu vanongape mamwe mazita nekuti tingazomutsa zvimwe nekuti ndainzwa kuti kana vakaurayawo dzi inini tipeyo mwana sikana nekuti ndozvaitika zvakadai zvaitika kare. Zvakangofanana nekurodza kungoenzara kunzi mondipa masaga mairi echibage nekuti gorino kwakatsva achindotorawo mwana wenyuyo ane makore gumi nemaviri zvisiri pamurau. Hakuna tsika yakadaro, ngozi hairipwe nemumwe munhu.
Asi kumitemo iriko nhasi vanokwanisa here vanenge vanzi vabhadhare pfuma idzi kuendawo kumatare edzi mhosva vachikwirira vari kuvati vabhadhare mari idzi?
Zvinokwanisika asi zvinotyisa nekuti munenge maakumutsa zvisiri izvo.
Aiwa, tinotenda changambire nembire, tinotenda zvikuru nedzidziso yenyu.
Aiwa, ndinokutendai vadzo mwakandemiri, ndokutendaiwo zvakare nekuramba muchitaura nemi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, zvikwata zviri kurwira mukombe weCastle Laga Premier Soccer League zviri kupinda munhandare mangwana. Asi nhasi munhandare manga muine zvimwe zvezvikwata zviri kurwira upenyu hwazvo mumakundano aya. Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei.
Ngezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano aya pamwe neHighlanders neDynamos idzo dzakaisona dzine mitambo mangwana. Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu yatamba nhasi. FC Platinum yaita mangange 1-1 neGreen Fuel ndokutora point imwe chete yakakosha panguva iyo makundano aya ave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Asi Platinum yasvetuka Dynamos iyo ine mapoints makumi mana nematanhatu asi yaenzana neHighlanders iyo iri pachinhano chechipiri. Highlanders neDynamos dzine mitambo yakaoma mangwana apo bhoso ine vavakidzani vayo veBlauwe Chiefs panguva iyo Dimbare iri munzira kuenda kuNyambunga Stadium kunosangana neZPC Kariba. Murairidzi weDynamos Genesis Mangombe anoti varoda kukunda mumutambo wese wavari kusangana nawo kuti vadimbure mapoints avakasiyiwa nawo neNgezi Platinum Stars.
Games achiripo saka ndinodzva tangoita ndechoti bhora rese rachatamba kuti tofanawo college maximum goal saka gap redu rinenge richiita richirudziswawo zvakare.
Ngezi yacho kana kuti madamburo eri pamusha muBaobab Stadium neYada FC mumutambo waanofarira kukunda kunyange zvikaoma sei. Murairidzi wayo Expense Chitukutu anoti vatsigiri vavo ngavauye kuzovabatsira.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomanava. Tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tokwanisa kuenda.
Eventos College yaswedera pedyo nezvikwata zviri kurwira mukombe nekurova Chesham 1-0 muNational Sports Stadium. Munyori mukuru weMajames vaSugar chaGonda vanoti havasi kutarisira hwange pasi nekuti hakusisina zvikwata zvinonzi zviduku munhabvu.
Nekuti hakuna timu yatingati diki asi kutarisira fomu matambiro ari kuita vakomana vedu iko zvinezvi hatifani kuita matambudziko.
VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti kune mitambo yeleague yeresvondo rinouya sezvo zvimwe zvikwata zvichange zviri mumitambo yemasemifinari echibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Anokuonekai nemufaro ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muna Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mfufu 2023 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo, usho kuvunyela ukuthi ukudla nolunye uncwadi lokufika ebantwini. Eqinisweni ukuthi imbi into embi kakhulu, okwamanje besibona kathi abantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela nakwezinye indawo. So khonoko sikuthi into enhle kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo.
Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale zingena eGaza Strip namhlanje zithwele uncedo lokuphathisa abathinteke yikulwisana okukhona phakathi kwabeHamas lele Israel.
Ukufunda ulimi lweRussia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele besekuphuzile. Kulabantu bethu abaningi abafunda eRussia kumbe abazafuna ukuyafunda eRussia. Labo abeRussia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe, kuza kuba lula ukuthi sikhulume labo.
Ele Russia selisungule uhlelo lokufundisa uZulu waseZimbabwe ulimi lwalelo lizwe olwesiRussian ekolitshini eleUniversity of Zimbabwe. Izakamizi zezantsi emandebeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange azabele inhlanganyelo ukuze ziqale ukulima masinyane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izimota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibonakale zingena eGaza Strip namhlanje zithwele uncedo lokudla, amanzi, imithi yokwelapha abalimeleyo lokunye. Izisebenzi zisebenzisa lezi zimota zisebenzisa umngcele oweRafah Crossing wase-Egypt. Ezinye izimota eziningi zibikwa bese zilensuku eziningi zilokhu zimelele ukuvunyelwa ukuchapha umngcele weRafah kuyaphathisa abantu abedlula izigidi ezimbili abehlelwe kanye lokuthinteka luhlupho lokubanjaniselwa phakathi kokulwisana kwabe-Israel labeqembu lebutho eleHamas eGaza Strip, ikakhulu abesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ibelethuba lokuxoxa lomnumzana Butler Tambo, ingcwethi yecubungula ezombusaze owake waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement eseZimbabwe.
Khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo, usho kuvunyelwa ukuthi ukudla nolunye uncwedi lokufika ebantwini. Eqinisweni ukuthi imbi into embi kakhulu, okwamanje besibona kathi abantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela nakwezinye indawo. So khonoko sikuthi into enhle kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo. Xa bengathola usizo bethole imithi, bethole ukudla, bethole langempahla ezokugqoka njengoba abaningi sebebhidlikelwe, sebephelelwe zimpilo zabo, sebephelelwe lokhu kade kubaphilisa. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi impi asonto esikhuthazayo noma kuyililiphi uhlangothi oluyiqalileyo, kodwa yona impi ngebhidlisayo njalo yilethi ubuhle.
Sibona ke ukuthi khathesi sokukhululwe abanye ababili abayizizalwane ze-America umuntu lomntanakhe, kungaba kuyekethisa kwempi leyi kumbe amacelo omabili asecabangiyo ukuthi bayekethise?
Bacela amabili mina mbona ngani into ekhona eqinisweni singathi ngonkani yabo yileqiniso elikhona. Lokhu ukuthi bayekele abemelika yikuthi bona ngokwabo bayakwazi ukuthi imelika nxa ingabuya ingenele sibili ngamandla kumpila le kungaba kubo. Khonokho thi sikwaziyo sonke ukuthi nje imelika izabuya ingencedisa i-Israyeli, khonokho abengamazi into abayesabayo kakhulu. So ukwekela lokhu kwabantu laba abemelika yikuzama ukuthi bethi hayi melika asilwi lawe kodwa silwa le-Israyeli. So khonokho sikuthi yinto enhle. So osokufunakala yikuthi nje khonokho ukuthi imelika iyale
ukuthi vele limpi abanye bebesithi engxenye ingakhokhelela empini iWorld War 3.
Hayi ukuthi kungaze kuyefika khona lekhatshana amboni. Impi akade siyesabela kakhulu mina ngombono wami yimpi le esenzakala e-Ukraine le-Russia. Yathi ngani iyethukelwa kakhulu ukuthi ngabe ingenelwe ngamanye amazwe kumbe i-Russia xa ingabuya iqine ijika lawo esingathi ngama-nuclear bomb. Ngobokwamanje amazwe amaningi alenduko zabo eziningi kakhulu okuthi angeke befuna ukungenela kule yimpi. Ngobokwamanje kathesi le e-Ukraine ibambe amazwe amaningi kakhulu okuthi nje bona ngokwabo bathwele nzima. So amboni kungani kungasifikisa kusibanga sona lesi.
Umnumzana Butler Tambo yingcwethi yecubungula ezombusazwe owake waba ngumsekeli kamqondisi wenhlanganiso eye-Center for Public Engagement eseZimbabwe. Wasethuthela ke kwele Melika. Sixoxela lapho ecingweni eseVirginia khona lapha eMelika. Ele Russia selisungule uhlelo lokufundisa uZulu waseZimbabwe ulimi lolelo lizwe olwesiRussian ekolijini ele University of Zimbabwe eHarare njengendlela yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabantu abadabuka emazweni womabili. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezifundo olweRussian Open Learning Center lusungulwe okusemthethweni ekolijini leUniversity of Zimbabwe ngomvulo odluleyo mhla ka 16 Mfumfu njalo kuzaqala linyanga. Umqondisi obona ngezifundo zekolijini leli umnumzana Munyaradzi Madambi uthi ukufundwa kweRussian ekolijini leli ukuhambelana lesifiso sikahulumende sokuhuga abamabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi babuye ukuzotshala imali eZimbabwe.
When we say as a nation we are open for business.
Yikho xa sithi ilizwe lethu livulekile ukuthi loba bani waselizweni liphi engabuya uzosungula ibhizimusi lakhe kwelakithi, kuqakathekile ukuthi sibe lolwazi lwendimi ezifana neChinese, French, Portuguese, Russian, German lezinye.
Umnumzana Madambi wengeze esithi isiRussian sizafundwa kulandelwa iziqondiso ze-UZ ezigoqela ukubhadalwa kwezimali zezifundo ngabafundi bonke. Obona ngezokwethulwa kwemibiko esigodlweni sommeli weRussia eZimbabwe, umnumzana Igor Kropiatnik uthi ukufundiswa kweRussian elizweni kuveza ukuqina kobudlelwane bamazwe womabili.
For the Zimbabwean students who want to study in Russia,
siyakwazi ukuthi sesineminyaka eminingi sitholisa izifundi zaseZimbabwe indawo zokuyafunda ezikolweni zaphezulu kweleRussia, ukuthi njalo osomabhizimusi bakwazancedakala ngoba leli thuba lokufundela iRussian ayisikho lezifundi kuphela kodwa loba ngubani ongafuna konke lokhu kutshengisa ubungane obuqotho phakathi kweRussia leZimbabwe.
Kodwa ingcwethi yecubungula ezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi ukuvulwa kohlangothi lwezifundo zeRussian eUniversity of Zimbabwe kuveza eyinye yendlela zeRussia zokufuna ukuhuquluza umnotho weZimbabwe.
IRussia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhale ngaphansi kaPresident Putin iRussia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu. IBritain yadla yachiya, iChina sidlile kuzwayo yadlula. Kanti isiRussia la isifuna ukuzokudla kuthiwa amaChina, so ukuzikwanisa ukudla yona iRussia la kumele ukuthi abantu bezwe ulimi lwayo. Uma ingena konke emakhaya ikhuluma labantu labana bebesizwa ukuthi amaRussian athini afunani.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezobudlelwane bamazwe omhlaba njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Common Markets and Liberal Solutions, kavumelani lo Gumbo.
Ukufunda ulimi lweRussia eZimbabwe yinto enhle kakhulu, kanti vele bese kuphuzile kulabantu bethu abaningi abafunda eRussia kumbe abazafuna ukuyafunda eRussia. Labo abeRussia nxa beyizivakatshi besiza ngapha eZimbabwe kuza kuba lula ukuthi sikhulume labo. Hathi mina ngithi amazwe ethu wonke omabili azazuza izithelo uma nxa isiRussia sifundwa lapha eZimbabwe sesikhulunywa eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera uthi akaboni eleZimbabwe lithola inzuzo ekhanyayo kulokhu kusebenzelana komazwe womabili.
Ngibona njengani iRussia yiyo ezathola okuningi lapha ngoba
siya ukubona ukuthi amaRussian ayabuya lapha walaba investments amaningi. Njalo siya unobandlululo owuningi kakhulu othi amaZimbabweans uthiwa eRussia uthiwa isebenza khona ngale angibona ukuthi kuyaphuma. So iRussia yiyo ezathola okuningi lapha kuprogram le.
Lolu hlelo lwezifundo zeRussian lusungulwe e-UZ ngokusebenzelana le-college ele-Russian Biotechnological University imele ugatsha lwezemfundo kwele-Russia. Ele-Russia libikwa liqinisa inhlelo zalo zokutshala imali emisebenzini ehlukeneyo eZimbabwe egoqela eyezokwemba leminye. Ele-China yilo lamanye amazwe awaqala ukusungula uhlangothi lokufundwa kolimi lwaleli lizwe e-University of Zimbabwe ngomnyaka ka-2006 okwasolwa ngabanengi ngoba ilizwe leli lalisetheswa amacala okuhuquluza. Ezinye ingcwethi zokudlelana kwamazwe womhlaba zithi inyathelo elathathwa yi-China hathi eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika yilo eselilandelwa ngele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zenzansi yemandibeleni sezikhuthaze uhulumende ukubana aphange aziyabele inhlanyelo ukuze ziqale ukulima kusesemasinya. Lokho kulandela ukuna kwezulu endaweni ezishiyeneyo zilesisabelo kuliviki. Izanu sezomumo umkhathi zisithi lesisabelo silakho ukuthola izulu elilingeneyo lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa ngcwethi kwezokulima sithi ukusewula kwezulu lokhu akutsho ukuthi uzulu sengaqala ukulima, iningi lezakhamizi kulesi sabelo lithi ngabe uhulumende uyaphanga ziphe inhlanelo yohlelo lukagatshompo ukuze zingathiwa yisikhathi. Umnumzana Thembani Msewaspanda oyisakhamuzi seNtebe eKwanda South uthi ukuna kwezulu lokhu kuyabathokozisa.
Sikhangele lapha emfuleni bekungasela manzi, siyabonga uNkulunkulu usinikele amanzi. Ngibona inkampunzi izahluma, inkomo ziphile.
Iningi kulesi sabelo selile minyaka lingavuni lutho emasimini, osekuthiye iningi lingelanhlanelo. Unkosikazi Maphalala Ngulube oyisakhamuzi esitezi eKwana North uthi babhekane le ndlala embi, njalo imali abayitholayo ayeneli ukuthi bathenge inhlanyelo.
Khathesi izulu selinile, so sesibhizi kakhulu, sigebha amagodi sizama ukudinga inhlanyelo swake imikuba, kodwa inhlanyelo asikatholi, asilamali njalo silambile. Silambile kakhulu, kuzasebenzela nzima silambile ngoba amadola axwele. Sicela uncedo.
La mazwi agcizelelwe ngunkosikazi Sibusisiwe Mpala esinye isakhamuzi esitezi othi bathwele amagabha avuzayo njengabomama basemaphandleni.
Izulu selinile, silungiselela ukulima, kodwa heyi asilanhlanyelo, silima nzima ngamagodi bakithi. Ngali asizwela nje liphongulethi itherekitha nje izosirurumela nxa sesilima. Siyacela bakithi lisincede la ngendlala, indlala inkulu bakithi, elisiphe nje singomama into okuthiwa yimali and asiyiboni. Siyayidinga nzima, size silale emagangeni sisemkuteni sidinga imali kodwa siyayiswela.
Izakhamizi hlezi zikhala ngokuthi inhlanelo eyabiwa nguhulumende phansi kohlelo lukagatshompo yaphuza kufika ezandleni zabo okudala ukuthi bengatholi isivuno. Lokho kufakazwa ngumlimi walindawo unkosikazi Zane Lencube.
Inhlanyelo iyaphuza ukufika, ithole kuyikuthi lalwizulu selize ladlula isikhathi sesihambile. Sinje singabomama abazidlala emakhaya, singabomama abazidubekelayo, sila imali yokuthi singayithenga inhlanyelo ngoba kathesi inhlanyelo kayibambeki. Besicela ukuncediswa kakhulu ngenhlanyelo. Kulisese lesikhathi ukuthi lathi siwubambe umdaka njengegwanda lapha izulu lakhona. Itholakala kancane, ungavela udlulwe ngumdaka wakhona. Kuthi ukuthi lanxa inhlanyelo sibuye liyabe ngasasincedi ngalutho ngomva kwesikhathi.
Inhlanyelo lesisindo samakilogram alitshumi, i-10 kg, ibiza amadola emelika angamathumi amathathu lane, $31 ezitolo, okuyimali iningi lezakhamizi elithi kayitholakali. Imizamo yokuxoxisana lengcwethi yezokulima ezansi emandebeleni Mnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu yehlule ngoba ubengaphenduli imibuzo ayithunyezelwe enkundleni yokuxhumana umakhalekhukhwini eWhatsApp. Izulu line kakhulu kwezinye indawo kulesi sabelo lapho likhukhule imigwaqo okudala ukuthi kube nzima ukuthi izimoto zihambe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni lapho esixoxa labesifazane ngemisebenzi abayenzayo eyokuzithuthukisa lokunakekela izimuli zabo. Uhlelo Women's Forum.
Lamhlanje sicubungula ukuthi abesifazana bangathuthukisa njani amabhizimusi abo ukuze bethole inzuzo ethe xaxa. Ilunga lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Violet Nxumalo, uchasisa ngemigoqo enqabela ukuthuthuka kwamabhizimusi.
Masikhangela ukuthi abantu bazedise ngoba i-employment ingekho ebizweni. Bayathathelwa izimpahla, bayabotshwa, bayathathelwa konke abakuthengisayo phakathi komuzi lapha. Khona sengathi ekuthengiseni lapha akula ndawo yokuthengisela. Wonke umuntu ugcwele lapho, ubeke okwakhe, omunye ubeke okwakhe laphana. Akuba yilona ukuthi wafaka uwawo ukuthi udlule nje ngoba wonke umuntu uzama ukuziphilisa elapho. Ukuzemali ethengisa izinto zabo bekhululekile, befesi, bekwazi ukuthi lapha sikubhizinisi. Abengabi lovalo lokuthi sizathathelwa sizayenzelwa lokhu nalokhu.
Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi, unkosikazi Sihlile Gumbo Wilkinson, oyisizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithani. Uchasisa indlela imigoqo ekhulunywe ngunkosikazi Nxumalo engavikwa ngayo.
Into ekhona nazi, as an entrepreneur asisebenze khona lokhu ukuthi abantu bathi bathengisa impahla, kufanele uqale uzibuze ukuthi alright, ngifuna ukungena leli business lempahla, igoli yami ivele ingeyani. Abantu balama goals achiyeneyo, kulabantu abafuna ukuhambisa abantwana besikolo, ngifuna ukubhadala irent, ngifuna ukuhambisa abantwana besikolo, ngifuna ukwenza lokhu, ngifuna ukwenza lokho, and ngingawenelisa lokho kuyinto lokho kuza ngenza ngibe ngumama onjani. Ngiyabe ngumama sibili lami obonakalayo ukuthiwa omama sukumanini, you know, that emotional being. Kufanele ube kwazi uyazi kunjeni ukuzwisisa ukuthi into le uyenzelani. Bengahamba esikolo abantwana bami bazaba lama-chances angcono empilweni, izinto ezinjalo angithi. So nxa usula igoli yakho le, so kufanele uyiclarify ukuthi alright, so ngelanga kufanele ngize malini. Suqalela lapho ukuthi alright, so ama-resources engilawo yini. Yikuplana lapho, awukaphuma ijumo kumbe ngibophele kuyi-500 kwami lokho. Ngifuna ukuyawoda, ufuna ukuyawoda izigqoko ezinja ezabobani, ngubani nxa uvuka nje ucabanga ukuthi imakethi yami ngubani. Ungaphongi uwoda izinto for everyone and anyone. Ngibungenza njalo, you don't know ukuthi umuntu ofunayo. Nxa kuyukuthi ngifuna ukuthengisela abantu bemahofisini, ngifuna ukuthengisela izigqoko zabantwana besikolo, ngifuna ukuthengisela everyone, ngifuna abantwana abancane, suzabakwazi ukuthi i-target market yami inga. Angithi, what are the possible obstacles engingaba lawo? Ngizahlangana lani eza ngenza ukuthi i-business lami leli lingaphumeleli? Ngizahlangana lani eza yenza ukuthi abantwana bami begcine bengayi esikolo? Angithi, ngingathengisela nga amapolisa lawa aza ngihlupha nxa ngiyenga? So nxa eza ngihlupha, nxa kuwukuthi ngahamba laphana ku-5 avenue ku-6 avenue kulobhe ngula street, ngingahamba lapha, ama-chances ami okuthi ngithathwele ahayi. Usuziyadingani-ke manje nxa kuyikuthi ahayi. So kufanele ubone ukuthi o okay, laphana kule ndaba yamapholisi, laphana kule ndaba yokuthi i-market vele isi-flooding, kulezinye izinto okufanele sibe zazi. sazi ukuthi we can't change it. As an entrepreneur, mina ngikhule ngifundiswe umama mvele ubeyihoka ethengisa lapha naphandle lokhu zenwe kulobhengu la street. Siyonto le ukuthi just because ngikhuluma ngise UK sengikhuluma into engayazi. Ngikhuluma into engiyazi. Lawe hlakanipha nga ungena ku business. Kulezi zinto ngenza ku worry ngazo. Asingeza ke siwari ngeinflation. Inflation ikhona ithayile endabula lutho esingalwenzi. But thina we have to get better ngoba sifuna ama business ukuthi even la ukwazi ukuthi nqa ngikhula lapha ngikhula ngisiyanga.
Lowo unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson ingcwethi ecubungula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi esixoxelayo esebhilithani. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Ephuma ke enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande weStudio 7 yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Linga litshona njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seMatabeleland South umnumzana Thandeko Sintimkandla. Ungasitshela ukuthi umumo umi njani emaphandleni lapho ikakhulu nxa sikhangele izifuyo?
Umumo emaphandleni hayi mubi indawo eziningi. Ngobana lanxa uhamba nje uyabona lugwadula kulatsha namadlelo asekhathaza into azakuyibona. Izihlahla lazo zinswazi ezingelalutho singazi ngokuthonta kwaleli izulu lengxenye. Ezinye izihlahla ziyabomkampunzi lamaphane kungahluma izifuyo zidobhadobhe ngobana eqinisweni ilizwe lonke libe lugwadule amanzi kawasekho dlala amalutho. Uthwana kade sasele emachibini mhlawumbe lakwamanye amadamu ngokutshisa lokhu kade kukhona amanzi lana aphephukile sokusele udaka kuphela. Isimo sibi sibili kakhulu ngoba besizwa ukuthi kwezinye indawo inkomo vele sezisiwa. Ngike ngezwa ngapha kwena matshetsheni ukuthi inkomo sezisiwa sehluleka lokuthi bazihlinze sebephonguzi yekela nje sinjalo kumbe bazichise ngoba lenyama yakhona ezinye zicake kakhulu ziwiswa ikho ukucaka ngoba kulamadlelo kakulamanzi. Isimo sibi kodwa ke uNkulunkulu njengoba emuhle izikhathi zonke sibona lele elike lafefefefeza engxenye ungahlumahluma lezi eziseleyo zisinde ngisho izifuyo phela zizadobhadobha libona amahlamvu laluhlaza enxa lotshanyanyana obuza hluma kodwa kwakathi esisimo sibi.
Bona bakhona yini abadobhadobhayo emasimini lapho kumbe nxa kuyukuthi vela batholanga umumo unjani ezindlini baphila njani abantu?
Okokudobha labadobhayo kambe umnyaka ususiyaphela kutsho ukuthi nxa babekhona abadobhadobhayo sokwaphela lakho. Engingazi mhlawumbe laba abalima ngokuthelezela lokho esithi ngama-irrigation schemes engxenye yibo abangabe beseselakho okuncinyane kodwa-ke hhayi emzini yabantu lapha emakhaya indlala ibhahile ukuthi uNkulunkulu nje abantu kababulala isikhathi sinye ngayo indlala leyo. Abantu bayadobha lokhu lalokuyana babambe nje umoya. Eqinisweni ukuthi indlala sibili ikhona singaza ke sikuphike lokho ngoba lezitolo nxa impuphu ikhona ezitolo iyadula. Idula kunjalo nje abantu kabala mali ngoba ilizwe vele lona ngokwalo yileli zijombelele imisebenzi kayikho kulukhuni kande labalaleli abantu baphila ngomusa wenkosi. Eqinisweni kungakhulunywa ukuthi kumbe kusolwane abantu baphila ngomusa wenkosi ngoba sibona lalokhu abantu udla ababekuphiwa ama-NGO the welfare ungathi sokomile nje ungathi kakulalutho. aluba nje sibuswa ngabantu abahlakaniphileyo bengakhulumeli ukukhuluma, ngabe baqala manje bangena ezabelweni basindise imphefumulo kaNkulunkulu, ngoba isimo sibi, abantu abalala udu ngoba kabatholanga lutho.
Lo ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South, ebesixoxela ikuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Kwezemidlalo baseselethemba elokuba bangaphakamisa isiqoqo seligi. Abeqembu ele Highlanders loba nje bengena kumidlalo yalimpela viki bechiwa ngemitlomelo eyisikhombisa liqembu elihlezi phezwe kwengalane yemitlomelo esigabeni seCasola Gasoka Premier Soccer League elengezi Platinum Stars. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo phambilini komdlalo wakusasa abazawudlala leqembu leBulawayo Chiefs, umsekeli kamqeqetshiwe iqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe iqembu lakhe belidlala ibhola elinathisa amanzi emidlalweni yalo esanda kwedlula.
Unfortunately, azange sithole ama results aconvincing, but playing football we did play good football, so we'll try and continue from where we left.
UJoel Luphahla nguye umqeqeshi wabagadli kuqembu leHighlanders njalo uthi kumele bafunde ukucobodisa amaqembu nxa bengavele baqale bona ukuhlohla.
Iligi ilokhu iqhubekela phambili njalo asikaphoseli ithawulo. Sisebenza kanzima ukuba sivale isikhala njalo silitholile ithuba elokwenza njalo ngolwesithathu, kodwa sayekethisa umdlalo ususiyafika omlindi uyacina lapho esidlale khona labo abathole khona umbekwa. Kumele kube isifundo kithi phambili komdlalo wethu leBulawayo Chiefs ukuba kumele sihle sitshaye sibhuqe nxa ithuba likhona.
Iqembu leHighlanders lingena kuviki yamachumi amabili lathoba munemunye yomncintiswano lemiklomelo engamachumi amane lesikhombisa 47, njalo lithiwa ngemiklomelo yesikhombisa liqembu elihlezi phezu kwengalane elenkezi Platinum Stars. Imidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalaka Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leBlack Rhinos libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Chicken Inn ngaseBata. Iqembu leTriangle libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Simba Bora ngase Kipo. Iqembu leFC Platinum le Green Fuel lawa wabe ngutshikilobhanqa 1-1 eMandava, kuthi iqembu leRentals linqobele Shesham nge 1-0 ngaseNational Sports Stadium. Kweminye imidlalo yangensonto, iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Wange ngaseKipo. Iqembu leZPC Caribal lizadibana lele Dynamos ngaseNyamunga, kuthi iqembu leCapes United lizadlala lele Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lona lizancikilana lele Yada ngaseBaobab. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo. UJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Isikhathi sethu kasavumi ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa singekehlukani othi sikhangele besilakho. Imota ezinkulu ezithwala impahla lokudla ezingaba ngamashumi amabili ezenhlanganiso ye-Egyptian Red Crescent zibona ngale zingena eGaza Strip lapho kulempi eHamas le-Israel. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.